Mangwana naka naka vatereri, tinosangana zvakare mangwana ni anasi, uri musi wechishanu kukadzi 28, 2020. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopuwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona pa VOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tondiri ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Prize ya announcedwa nehurumende iyi hatisi kunyatso kuitambira zvakanyatsonaka. Nemhaka yekuti prize yechibage ichaita kuti varimi vazhinji vasarime chibage. Kana kuti vasaendese chibage kuGMB, vachaprefera kuenda kunotengesa chibage ichi paBlack Market. Nemhaka yekuti paBlack Market vari kukwanisa kutengesa vachishandisa maUS dollar.
Varimi vakawanda vochema-chema nemutengo wechibage wakatarwa nehurumende.
Nosi hazvina gugwaro pamutemo nekuti musangano wezveCTU musangano wematrade unions uyo usingagoni kurambidzwa pasi pemutemo weposa. Posa inoti trade unions are exempt.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions roshushikana nekurambidzwa kwarakaitwa nemapurisa kuita musangano waro manheru apfuura kwamutare. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tina Patrick Zvawanda uyo anozivikanwa nerekuti Party Boss. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varimi vakawanda vari kuramba kutambira mutengo mutsva wechibage wakatarwa nehurumende unonzi ndiwo uchashandiswa pakutengwa kwechibage mwaka uno. Varimi ava vanoti mari iyi haikwanise kudzosa mari dzavakashandisa pakurima tani imwe chete yechibage. Hurumende yakazivisa nemusi wechitatu kuti yakwidza mutengo wechibage kubva pamadhora zviuru zvina kuenda pazviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemadhora masere patani. Mbeu diki dzakaita sezviyo nemhunga dzinonzi dzave kutengwa nemadhora zviuru zvinomwe nemazana maviri nemakumi matanhatu. Mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union Amai Maiwepi Jiti vanoti mutengo uyu uchaita kuti varimi vakawanda vasadzokera mumunda gore rinouya uye vazhinji vavo vachatengesa chibage ichi pamukoto apo pari kutengwa nemari yekunze. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naMai Jiti kuti tinzwe pamire varimi.
Prize ya announcedwa nehurumende iyi hatisi kunyatso kuitambira zvakanyatsonaka. Nemhaka yekuti prize yechibage ichaita kuti varimi vazhinji vasarime chibage. Kana kuti vasaendese chibage kuGMB, vachaprefera kuenda kunotengesa chibage ichi paBlack Market. Nemhaka yekuti paBlack Market vari kukwanisa kutengesa vachishandisa maUS dollar. Izvi zviri kukonzerwa necost of production yanga iri way above that 6900 yavari kuannounsa iyi. Uye drought yakaitika ichakonzerawo low yield per hectare. Vazhinji havasvitsi more than 5 tons per hectare nenyaya yepoor germination nedry spell yakaitika muna November naDisemba. Mainputs akauyawo zvekare very late, vamwe nanhasi vasati vawana AN chaiyo. Tikasawana mvura within the next 2 weeks, vazhinji chibage chiri kutopururira muzuva, zvinoita kuti zviite compromise huge yechibage ichocho, uye mari yaachawana kukupedzisira. Mitengo yamainputs ikasaitwa subsidized nehurumende, vakawanda havakwanisi kudzokera mumunda next season.
Imi sevarimi, imari yamungadai mamuchitarisira kuti yaitengwa nayo tani rechibage?
Kufunga kwangu ndaiti inini dai zvazvabvira vapega in US dollar, vakatipawo iri in US dollar and then votiti or equivalent kuitira kuti varimi vawane value for their money. Because iko zvino tikatarisa fuel chaiyo yava kutenderwa kutengeswa neUS dollar. Kune zvirimwa zvichirambidzwa kupegwawo neUS dollar.
Iyo hurumende painosvika pakubuda nemitengo yakadai, vanenge vambogarawo pasi here nemi semastakeholders?
Isusu hatina kukonsultwa kuti vagozobuda ne6,000 iyoyo. Zvinoita kuti vazhinji varimi vakadzike kuti vakaiwana sei, because tikatarisa tani yefertilizer iko zvino yakutopfuura way above, ingati 6,000 inototenga maybe 6 bags chaidzo compound. Saka ukati let's say munhu awana 5 tons per hectare or less, then obvanzi 6,900 iyoyo ari kuwana almost ma 30,000 or just above 30,000, inova isingazokwani kuti munhu adzokere zvekare mumunda.
Mune matanho amuchaitawo here kusvitsa nyunyuto iyi kuhurumende?
Tichatrayawo kuti tinegotiate nehurumende, kunyanya Ministry of Agriculture inoti representa isusu varimi. Tichataurawo zvichemo zvedu, tovaratidzawo kuti sei tiri kuti 6,000 ishoma.
Ava vanga vari mutevedzeri womutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, vachitaura vari parunhare vari kumacheke naJonga Kandemiri weStudio 7. Zimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU yakarambidzwa nemapurisa ekwaMutare kuita musangano wayo muguta iri nezuro manheru. Mapurisa anonzi akanyorera ZCTU kuti musangano uyu waifanirwa kuenderera mberi sezvo mapurisa akanga asina kupa mvumo yekuti uenderere mberi. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwewo divi ravo. Asi mutevedzeri womunyori mukuru weZCTU Va Thomas Masvingwe vaudza tanonoka hwange weStudio 7 kuti vakashamiswa zvikuru nezviri kuitwa nemapurisa achivarambidza kuendera mberi nemusangano wavo, asi achiziva kuti sangano revashandi harirambidzwe kuita musangano yaro uye harisungirwi kukumbira mvumo kubva kumapurisa.
Tinoti hazvina rugwaro pamutemo, nekuti musangano weZCTU musangano wematrade unions uyo usingagoni kurambidzwa pasi pemutemo wePOSA. POSA inoti trade unions are exempt from its application. So mapurisa essentially haana basimba rekurambidza musangano wevashandi wachiita zvevashandi.
Musangano uyu wange uri pamusoro pei?
Sangano uri kuitwa unonzi Labour Forum ndevekuti vashandi vazive kuti kuTNF kwakabvei nekuti todi kuenda mberi. Tichitarisa kumaomero aita zvinhu munyika, mitengo iri kukwira, mari dzekutambirwa nevashandi hadzisi kukwana kuti vararame sevanhu. Ndozva zvichida kuti zvikurukurwe izvozvo nevashandi. Saka hazvina kutsarukano bakuti mapurisa arambise musangano uyoyo.
Munowanzofambisa sei kana nyaya yasvika pakadari mapurisa achiti zvanzi hamuna kunge mapiwa mvumo yokuita musangano uyu zvikuru sei husiku?
Hatidi mvumo yemapurisa pamutemo, hakuna mvumo yatinoda kuti tipiwe. Mapurisa tingangoataurirewo kuti tine musangano wedu, kwete kuti tikumbire mvumo. Zvataigona kuita ndezvekutora matanho tichienda kuda reguru, tinogona kuenda kuhaikoti kuti mapurisa aya ataurirwe kuti waite basa rawo nemazvo wachiregera musangano wedu uchienderera mberi. Chinongonesa ndechekuti kuti utange kuenda kuhaikoti zvino zvinotitorei nguva. Chimwe chetogona kuita ndechekuti kana dei musangano warambidzwa, ari kurambidzwa wacho haasi kutedzera mutemo, saka hatingaregi kuita musangano wedu. Chinongozongotyisa ndechekuti havanogona kuzoshandisa chisimba chatisingazogoni kuzorera. Ndo challenge iripo.
Mutevedzeri womunyori mukuru weZCTU vaThomas Masvingwe vachitaura vari kwaRusape naTanonoka Wande weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga Nemu Chronicle. Vipana hui ririne nyaya inoti. Kamba niye zesa ya kuja mtengo magetsi. Nezika mgumi nezukumba mwe kubamu zana. Mtengo mtuwa uyu uri kutanga mtuwa wani kurume. Zesa inoti ya kuja mari ii. Itikari saoma miriru wakaita ufumi wenyika. Bepa na urema nika post rine nyaya ya nyorwa, nyewasi ya basa se mpepeti ubepa na uiri, va Hatred Zenenga. Awa wakaitwa mpepeti mutra, we Herald. Va Zenenga vari kutenda vanhu we mudunhu, rema nika rendi. Nekushanda zvakanaka kwa wakaita navo, mumakore gumi avanga vari mpepeti we manika post. Va Zenenga vanoti vakadzidza zvakawanda kubva kuvanhu we mudunhu iri, zvikuru tsika yekuremekedza vanhu, kunyange wausingazive. Yasvika nguva yatinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti musashandise mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Manheru akanaka vateereri veStudio 7 nemi mose. Anofarira kunzwa chirongwa zveStudio 7 ndinoda kupa umbowo huriri chekerere kuvabati nevatungamiri kuti kana vachibatsira mauto nemapurisa chete vachisiya ruzhinji apa ruzhinji ruro runoita kuti vagone kuwana pesendi yakawanda kuva kupinda muutongi vanonga vachida kubatsira chete kumauto kuti vasarwiswa asi kuruzhinji runoita kuti vavane kuzvitonga kwacho kwavanoti vari kutonga kubudikidza neruzhinji vasingagoni kuvagadzirira ikonomi yakanaka vanonga vachida kuti kudii tijekesere ipapo.
Halo paStudio 7, zita rangu ndinonzi Remadunuriro, wandinonzi Woka Texas Ranger. Nyaya yangu yandiri kutaura pano ndeyekuti imi vanajonga kandimire munosiya vanhu vezanupf avo vana Gilbert Mponda vakabira vanhu vezimbabwe mari dzavo nguva yavakaita kambani yainzi ENG. ENG zvaireva izvo kuti Engelbert Nigel Gilbert. Gilbert ndiye vamuri kutaura naye uyo ari kukudzai kuti upfumi wezimbabwe ungange wakamira sei. Asi nhasi uno tine zvizvarwa zvezimbabwe ziri kuchema zvakadyirwa mare nevamwe nevanhu ivavo vamuri kutaura navo ari kuti Gilbert Mponda ari kukudzai kuti no ngatinge nyika ngaiite izvi ngaiite izvi. Muri kutaura nembavha, mbavha dzakabira vana vezimbabwe mari. Imbomubvunza kuti nhaye Gilbert Mponda, ko mari yamakabira vana vezimbabwe nguva nguva yenye ENG muri kufungei nezvazvo? Vanhu ava muchavabhadhara nei? Ndinokumbira Studio 7 mundibvunzire mubvunzo iwoyo.
PaStudio 7 apo makadini makadini vashamarari mose makadii zvenyu? Ine zvangu handina mashoko akawanda. Ndaingodavo kuti mundibudisirevo audio yangu iyi muchindibvunziravo avo vateveri vezanupf pamashoko avanotaura zvikurukuru pana vamangwana. Dai manga mambodzokorora audio yavo ndambozama zvachose kudzokorora dzokorora kuti nditeerere zvavanotaura pamusoro pemusangano uri kuitiwa napurezidhendi Mnangagwa vacho avo. Hapana kana zvandawa. Dai manga madzokorora timbohwa.
Mangwanani, mangwanani vashamarari vedu veStudio 7. Ndinokukwazisaiwo muzita raJesu ndichiti makadii zvenyu? Ndabatikana hama dzangu. Batikana nevanhu vezanupf matungira awo enda mashaiwa. Ndoda zvimakoniwa chaiko. Kana vachitaura vachiti masoja ogadzirwa mashopu akachipa kuti vatenge iyo masoja. Ko sekuru vari kwamuzarabani nambuya vari kwamuzarabani kuna mbuya vari kwachamhanzu vasingatombokwanisi kana kushanda vanotenga mushopi ipi? Muso jauri nani zorupa basa zoi. Kumo munu zinga kwa nisi kushanda zaka. Asiri kutombo shanda. Kote ase na yedwe. Endi nwa kumo yangu churu wadzi wain. Kwa kusirima ne mapofa wa zutia risuwe resu zivana. Wanafana kutenga mbajo papi. So vuta risa masoja ne mapuriza. Kone era kune wana wazina wanu chengete. Vutenga mbajo papi wana. Kwa urushinji kwa Zimbabwe. Mwana kutenga mbajo panu dura. Tulu nubeka. Nia mna angagawa. Mtuyu nuwe na mamna anga waka. Itai enyi. Mamuru kitapsu. Itai. Azo kwa kudenga kurguona kwenye kudenga kunonzwa. Mara angambo tibenzi. Kumboreka wana wazimba wa ajitambu zika zizi. Tunda ramba yesu. Itai zonyi asungwa enyi aswedira. Itai zonyi mamuru kitapsu. Zona mtuyu nuwe. Yesu no maka ndu tisapo kuti. Motora ma 2%. 2.5%. Kwa maka mbo titore la kuti. Zoyipa kwenye wapira wa. Maka ite enao. Maka titore ya ma 10% ya mati batira mafoni. Machicha maka budisa wana mtuyu nuwe. Barume kazia umbava manu. Aiwa kanai. Ai.
Masase pa studio 7 apo Mosei inoita Dennis Mabera pa Cape Town apo. Barume zvavana gakanje zvekuti kwanzi vanhu MDC havasina temba muna nhangirikira muna chamisa. Ko ivo vanoti nhangirikira vanhu vavachine temba here nenzara yakadai muZimbabwe kudai nekuti ukaona nzara yaputa chesero muZimbabwe mweyamura hamusina zviya zvekuti kwanzi munhu nenyango wezi anopefu MDC nzara yangu bata munhu wese vana gakanje vakomana gakanje rinotova gakanjewo zvavanatisi kuti ndingati kudii pamusoro pake murume iyeye. Asi everybody's time is coming. Izvozvo zvinofanira munhu achitaura zvinobva pamuromo pake. Everybody's time is coming. So hapana munhu asingazvisvikirwi nenguva yake. Ndinotenda Mwari vandibatsira kuti vanhu veZimbabwe dai datapera kufa. Asi tototenda neAmerica inopota ichitipa mari yemishonga nemari dzedzifundi izvo dzeprogramu. Dai takadzimirira isu pachedu Zimbabwe taifa nezvara. Saka ndinomboti pane dzimwe nguva varungu vari nani because vanokwanisa kufungira mumwe munhu. Isu muAfrica taurawana munangagwa. Iye ariva munhu mutema Zimbabwe, I don't know what Zimbabwe. As is Waganaka, everybody's time is coming. That end up.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi asinei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana womunyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusvika pari zvino nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti nyika dzemuAfrica dzakwanisa kusavhiringwa necoronavirus uye izvi zvapa kuti nyika idzi dziwane nguva yekugadzirira kudzivirira kupinda munyika idzi kwechirwere ichi. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere ichi chiri kuratidza kuti tichavhiringa pasi rose. Kunze kwechina, coronavirus yaputikawo muSouth Korea, Iran, Italy nedzimwe nyika. Nyika mbiri chete dzemuAfrica, Egypt neAlgeria, ndidzo chete dzine vanhu vaviri vakabatwa necoronavirus muAfrica yose. Asi pasi rose, vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi masere nechimwe uye vanhu vafa mushure mekubatwa necoronavirus vasvika pazviuru zvitatu, vazhinji vacho vari vanhu vemuChina. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa kudonha kwaita misika yemari muAmerica nepamusana pekutyirwa kuri kuitwa chirwere checoronavirus. Nyanzvi munyaya dzezvemabhizinisi uye vachidzidzisa paDevry University muguta reColumbus kuOhio, Professor Elliot Masocha vanoti America nenyika dzepasi rose dzinofanirwa kutora matano ekuona kuti chirwere ichi chamiswa kupararira kwacho kuitira kuti misika yemari idzikame.
Ndikuona kuti kuvhiringwa kukuru chaizvo tikatarisa zvatoona ndezvokuti musika mukuru wemari uyu wemastock market wabva wavhiringwa ukadonha ukazvinungusa zvausati wamboita muhistori yawo. Toona zvekare kuti handi musika iwoyo chete wezvemari uri kudonha asi iyo mari pachayo United States dollar. Ndikuona richidonha zvekare richidonhedzwa nenyaya yecoronavirus iyo iyi zvichizenge zvichipinda mumabhizinesi anotarisira zvakawanda zvinenge zvichibva kuChina kwakavharwa maindastiri, kuti vanenge vakatomiswa kuinda ikoko kunoodha kwavanosiwadza vainda panotanga gore. Hapanazve mafektori akawanda ari kushanda kuChina ikoko kuti akwanise kugadzira zvinhu zvinouya kuAmerica kunoku. Saka tinoona makambani makuru namadoko atotanga kuchema-chema chaizvo, achitorivhaiza mafocus avo ayawo kuti gore rinova vachitarisira kuwana mari yakati. Vatoidzasa chaizvo vachitoona kuti hapana mari yakawanda yavachazonyanya kuiwana.
Chii chaizvo chiri kuitika vamasocha zviri kupa kuti misika yemari iyi idone?
Chiri kuitika ndechokuti chirwere checoronavirus chiri kuramba chichipararira kune nyika dzakasiyana-siyana. Zvekare chirwere ichi hachisati chawanikwa mushonga wokuti chinorapwa sei. Hapana zvekare unonatso kuziva kuti chakabvira papi chaipo chaipo. Saka nokufamba kunoita vanhu pamwe chete nezvirongwa zvakaiswa nehurumende dzakasiyana-siyana zvokuti vatombomisa kufamba kunoita vanhu nokufamba kunoita zvinhu zvomumabhizinesi, zvinoita kuti zvizunguse utano hwezveufumi hwenyika nepasi rose. Kunyanya America, utano hwayo kana hukazvinunguswa, tinoziva kuti America ndiyo nyika hombe inoshandiswa mari yayo pasi rose kutengeserana ikavhundusirwa ikonomi yeAmerica, zvinobva zvavhundusa ikonomi yepasi rose. Saka ndo zviri kunyanya kuitika. Chirwere ichochichi chiri kupinda napamwe pavasingazivi kuti chapinda sei, samaonera tiri kuita kucalifornia uko kuti mumwe wachibata haana kunge ambosangana nomumwe wakabva ikokoko kuChina ikoko kana kuti wakabva kune dzimwe nyika dzinacho. Saka zvaakushayisa kuti vanhu vaakukashambara kuti saka chirwere ichi chinowanikwa papi, zvekare chichazospreada kukura kusvika kupi.
Zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri ripere vamasocha?
Zvingaitwa pari zvino ndezvokuti ruzhinji rwemuAmerica napasi rose runofanira kusumudzira matanho avo ezvounjere zvehygiene, zvivakwanise kugeza maoko pamwe chete nokuti kana ukarwara ukasira kuenda kuchipatara unoonekwa kuti une chirwere ichocho here, isachanyanya kuparadzira. Zvekare chino chatinokurudzira kuita kunyaya dzemari ndechokuti kupanika kuya uku kuvhunduka chaizvo chaizvo hatikurudziri kunyaya dzemari kuti ruzhinji rwavanhu ruvhunduke, nokuti zvinotobva zvadi zvawedzera zvekare kushatisa zvinhu zveufumi. Saka pasi rose ngatirambe tichiita zvatinoita, asi tichikurudzira kudanho roundere rokuita rehygiene iri. Kana tichikwanisa kusuka morosana mumavoko izvozvo, asi ngatigeze maoko edu kana tichinge tabata zvakasiyana-siyana.
Ko, vane mari dzavo vangadziise kumisika ipi isiri kuvhiringwa necoronavirus?
Vane mari dzavo pari zvino vari kumhanyira kumisika yakaita semakambani anoita zvaana video conferencing zviya, zvokuti vanhu vanokwanisa kuita misangano yavo vari kumba, kana kuita chikoro chaicho vari kumba akaita saana Zoom video communicating. Zvekare vamwe vari kubvisa mari dzavo vachiisa kugoridhe. Goridhe riri kukura chaizvo, riri kugena chaizvo, ndokuri kuisa vanhu vane mari pamwe nezvinoita zvokuti vanhu vakwanise kushanda vari kumba, vakwanise kuita zvikoro vari kumba. Zvinhu zvatinokurudzira chaizvo nyika dzeAfrica dzisati dzanyatsokubata nyaya dzokuti vanhu vaende kuchikoro vari kumbana online education, ngavatarisire kudanho iroro, nokuti kana kukazoita dambudziko rakaita sezvirwere zvinospreada muvanhu izvi, ikonomi inogona kufamba, vanhu vachikwanisa kushandira kumba nokuinda kuchikoro kumba.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuti izvo zviri kuitika pamisika yemari izvi zviri kuvhiringwa nezviri kuitika musarudzo dzeDemocratic Party. Munoonawo sei mashoko aTrump aya?
Aya mashoko kuatingatoe politics aya yokuda kusvibisana munhu achizvichenesa, asi handionisi kuti zviri kuitika kubato remadhemokrati zvatanga nhasi. Hazvina kunge zvakatanga nhasi, aiwa dai kuri kuti ndizvo zviri kudonhedza musika wemari uyu, dai zvero zvakatodonedza nechekare. Uku kungosvibisana kwagara kunoitika nokupomerana mhosva kwagara kunoitika mupolitics dzingava dzomuAmerica kana dzokunyika dzakasiyana-siyana, vanhu vachinge vachikwikwidzana kudai. Asi dambudziko guru riri panapa ndirokuti inyaya yechirwere checoronavirus. VaTrump vangangoda zvavo kuti vasakurudzira vanhu kuti vasatarisa kudambudziko recoronavirus kuti vagohwina maelection aNovhemba vachipomera vamwe, asi handizvo samaonera angu ini. Zviri kukonzera zviri kuitika muikonomi yeAmerica inyaya yechirwere chabuda ichi, handi zvepolitics zviri kuitika kumadhemokratis.
Ava wanga vari nyanzvi munyaya dzemabhizimisi uye vachidzidzisa paDevry University muguta reColumbus kuOhio, Professor Elliot Masocha, vachitaura vari parunare vari kuOhio kwakare. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi, Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro nemiimbi Patrick Rwanda anozikanwa nerekuti Party Boss.
Saka musambo wamunorowa ndeupi?
Ya ndingangoti ndakarerekera kuzim dance but as a musician mukunyora mpakunyora kwatinge tichiita anziyo dzedu, you find out pamwe pacho unobuda neimwe type inenge isiri zim dance kana kuti tingatinogona kubuda neimwe melody inenge isingaite kuti uimbe iri zim dance, but ya pandakanyanya zvangukurerekera ndikoko kuzim dance.
Pane muimbi here wamukati ndiye akakukurudzirai kuti mude kupinda munyaya dzezvemimhanzi?
Mr. Blessing, gafa gafa. Because each time yandona murumo yoya, more especially kana ari pastage, yeah, chironda ndambofunga kuneta neta ndinyatsonzwa energy, yeah, ichidzoka kuti nemi. Misa upenyu we miri tiriki kondirora pressure taita mbiri chero ukanokoka hama andina kwiri nekuti pressure rotangira kuno uchida staira koperare kuno.
Pane vamwe vaimbi here vamunomboimba navo?
Ya kumashure uko ndine ma collaborations andakamboita na the likes of Legion is a guero best anoimba zim dance. Then CC is also a zim dancer musician ari based ake kuHarare. I think ndoma collab andakamboita kumashure uko, but nekuzomove ndichizoya ku SA side, ya ndakambotumire tukumbonyora, but ya pane zvatirikugadzira zvoti very soon pane zvogona kuitika.
Aiwa, tinokutendai nekupinda muchirongwa chedu.
Ya, totendai mine mukana wamatipa nekuramba muchiti support.
Muimbi wechidiki Patrick Zawanda achitaura ari parunhare ari South Africa na Blessing Zulu West Studio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai mangwanani ano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Chris Gande achikupai nhau dzendebele. Thank you.
Soku isika.